Mumwe wavafadzwa nekutaura kwemutungamiriri mutsva wenyika ndimambo Musarurwa. Ishe Musarurwa vachichanyanya vafadza kusvipira kwavamunangagwa kurwisa uori, kubatana nedzimwe nyika pamwe nekukumbira kunyika dzekunze dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi kuti vatange kuvaka ukama patsva.
Tatanyanya kufarira vabata nyaya dzose zvikuru senyaya yekorapsheni. Vakataura kuti ngazvichimira kubvira nhasi ngazvipere. Vataura zvakare nyaya yekuti nyika dzese dzimwe dzatatichinetsana nadzo zvakafanana neBritain neAmerica munoziva kuti ndo vatakarwisana navo, asi kuti vamiriri venyika vakurisa pachena kuti ngavauye tigare patitaurirane sevanhu vamwe chete vakatikwa naMwari, tive tine hurukuro dzinoenda mberi kuti nyika yedu ifambe. Vakakumbira zvakare kuti nyaya yemasanctions atakachemerwa dai zvaibvira kuti abvitwa nekukasika. Saka tinotsigira zvikuru mashoko avo.
Vari muMDCT variwo zvakare senator weMidlands amai Lillian Timvias vapembedza kutaura kwavamunangagwa. Amai Timvias vati vanyanyofadzwa nevimbiso yesarudzo dzakasununguka mugore rinouya, vakati vanoshuvira kuti izvi zvive zvechokwadi. Amai Timvias vati Zimbabwe yange yozivikanwa nemberi dzesarudzo dzisiri dzejekerere.
Ini ndaona kunge kuti yavo yanga yakanaka, especially nyaya yekuti kuchaita maelections ari free and fair next year. So I hope zvavataura ndo zvavachadini, ndo zvavachaita, because the pace up tanga tisingaiti maelections ari free and fair. Panga pane manipulation yakawanda yanga ichitika. So kuuya kwavaita nekutaura kwavaita pachaunga chakadai, I hope vanoreva zveshuwa kuti maelections achaita next year anenge ari free and fair.
Mumwe mugari womubelvedere muzvare Last Takwana ati nyaya yataurwa navamunangagwa yekuwanisa vechidiki mabasa saiye yakamukoshera zvikuru.
Atisha vamunangagwa inini yandinakidza zvekuti munhu wese anofanira kunge achiwana mabasa. Of course muno muZimbabwe vakawanda vachona hatina zvekuita, sikoro takaenda, vana vari kungodzengerera mumasikiti, vabereki vari kushayiwa mari dzekuendesa vana kuchikoro. Saka tikuona kuti our president ka vachatisimudzira nekutipa zvekuita. Saka tinofanira kuvatsigira nekuvasapota.
VaGeorge Murakura vati shuviro yavo ndeyekuti makurukota ehurumende achasarudzwa navamunangagwa ave vanhu vanoziva zvavanoita kuti vamutse makambani akavhara.
Kuru zvandabata pane zvavataura inyaya yemabasa nekumutswa kweindastry, nekuti tiri kuona kuti nyika yedu payanga yakamira iri papakaipa. Vakakwanisa kuti vatorewo vanhu vanenge vari maexperts nemaprofessionals mune maareas avo, zvinokwanisa kuita kuti nyika yedu idzokere pakare.
Kunyange hazvo vazhinji varumbidza mashoko avamunangagwa, vanomirira Harare Central mudare reparamende vaMaurice Zwizai vati mashoko avamunangagwa haana kuvafadza. VaZwizai vati vanga vaine tariro yekuti vamunangagwa vachataura zvekushandira mitemo ine chekuita nesarudzo munyika.
Sipesha yataurwa haina kutaura nyaya yekuti nyika ichafamba sei. Haina kutaura nyaya dzemaelectoral reforms, chinova chinhu chakakosha muno muZimbabwe. Gakava ratinaro nenhamo yatinayo pano neurombo zvinobva kunyaya yekuti sarudzo dzedu dzanga dzisingaitwi pachena. So tine zvinhu zvatiri kuda semaZimbabweans zvemaelectoral reforms, zvinoreva nyaya dzekuti idzo dzinenge dzichida kuti vanhu vakwanise kukambena zvakanaka, vanhu vakwanise kurejista zvakanaka. Munhu wese muZimbabwe zeki inofanirwa kurejista vanhu 7 million, but iko zvino vanhu havana zvitupa. Ndo dzimwe nyaya dzatanga tichitarisira kuti zvitauko zvinofamba sei.
Ishe Fortune Charumbira varumbidzo kutambidzona kwemasimba murunyararo pakati pavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaCharumbira vakurudzira kuregererana vakatiwo vanhu vagarisane murunyararo.
Nhasi izvi vaguru venyika inezi tinotenda nezvakafamba zvakanaka zvakanaka mufamba murunyararo, kuti president vanga varipo vazorora vaenda kupension nhasi totigadza vamunanga wasemutungamiri wenyika ineyi. Mafambiro azvakaita vanhu vakafunga kuti kuchaita popoto, kuchaita ruzha, kuchaita chii, vanhu vari kufara nezvinhu kundozoda vanhu zvaitika nhasi. Saka tongokurudzira kuti vanezimbabwe atave murunyararo zvatakaita patakanga tichiti toda purezidendi mutsva murunyararo. Tibva pano tisatanga kuti uyu wangasi wedu, hatinopisa musha wake, aiwa hatidi mweya iyoyo. Toda kuti batane purezidendi vamunangagwa vape mukana wakanaka une runyararo, une rukudzo. Vatichishanda takabatana tiinge mberi. Tinotenda semadzimambo kuti nyika yedu yapamba zvakanaka.
Mufundisi wechechi yeRoman Catholic uye zvakare vari mumwe wavaive vayananisi pakubva kwava Mugabe pachigaro, baba Fidelis Mukonori, vati vatungamiriri vese vane nguva yavo. VaMukonori vati chinangwa chemwana wese weZimbabwe chinofanirwa kuva chekusiya nhaka yakanaka kune vachauya.
Basa remuZimbabwe rakakura. Vatungamiri tinouya tovoita basa, vamwe vachienda vachiuya. Ibasa rinotumwa, rinotumwa naMwari. Saka ibasa rinoitwa. Pane nguva yarinoti munhu anoda kuzorora, vanouya vanouya vachitungamira, vachitora pasirwa, vachiendera mberi. Zvakakosha mhuri yeZimbabwe ndezvokuti tine Zimbabwe imwe chete, nyika imwe chete, uye tinorarama upenyu humwe chete. Tinoda kusiyira nhaka yakanaka kune vachauya mangwana.
Kunyange hazvo veruzhinji vafarira mashoko avamunangagwa, vachichasara kuona kuti mashoko aya achazadzikiswa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadikwa.